Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu, kurume 9, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoungana muAfrica Unity Square vachirangarira mutungamiri weOccupy Africa Unity Square vaItai Dzamara, avo vakapambwa vakatsakatika nevanofungidzirwa kuti vasori mumakore matatu apfuura. Misa Zimbabwe inoshoropodza urongwa hwehurumende hwekuda kubatanidza mabhiri anoti recyber security, data protection, pamwe chete neelectronic transaction. Makonye erudzi rweamiwem anoparadza zvirimwa mumatunhu akawanda emunyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika nhasi vaungana paAfrica Unity Square vachirangarira mutungamiri weOccupy Africa Unity Square vaItai Dzamara, avo vakapambwa vakatsakatika nevanofungidzirwa kuti vasori makore matatu apfuura. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanhu vanga vachidarika zana vaungana paAfrica Unity Square muHarare nhasi vachicherechedza kusvika kwaita makore matatu nhasi vaDzamara vapambwa nevari kufungidzirwa kuti vasori. VaDzamara vanonzi vakapambwa musi wa9 kurume makore matatu apfuura vari pakati pekugerwa mumusha weGlenview, uye kusvika pari zvino hapana anoziva kuti chii chakaitika kwavari. Mudzimai wavaDzamara, amai Shefra Dzamara, vaudza Studio 7 pachiitiko ichi kuti vabayiwa nendangariro dzekufunga murume wavo.
Ane zvidza 3 years murume wangu asati awanikwa, zvinhu zvakatiomera semhuri because hatisi kuziva kuti itai ariko mupenyu here kana kuti vakamuuraya. Zvinhu zvakandomera noti mhinduro chayo handisisina.
Mumwe ataura pachiitiko ichi mutungamiriri webato reUDM amai Violet Mariacha, vati semunhukadzi vanoshaya zvokuita kana vakafunga upenyu huri kurarama mai Dzamara vasingazive kune murume wavo.
Ininiwo semudzimai ndakamirirawo mamwe madzimai kuti aiwa izvi hazvigoni izvi. Zvinochifungaiwo kuti mudzimai akapindawo mugovernment mukoma itai tinowawana.
Zvichakadai, mutungamiriri weAmnesty International muZimbabwe vaCousin Zilala vati hurumende inofanira kutora matanho kuti pazivikanwe kuti chii chakaitika kuna vaDzamara, uye kuti vasanganiswe nemhuri yavo kana vari vapenyu.
Tanga tichitarisira kana kuti tiri kutarisira kuti hurumende yamunangagwa inofanira kuti iratidze kuti yakasiyana nehurumende yanga iripo. Ende chinhu chekutanga chavanofanira kuita ndechekugadzirisa paityorwa kodzero dzevanhu nehurumende yapfuura.
VaZilala vatiwo kupambwa kwakaitwa vaDzamara kunoratidza kuti veruzhinji havasati vasununguka kutaura zvavanoda, vachiti izvi ndezvimwe zvezvinoratidza kuti sarudzo dziri pachena dzinova zvezvimwe zvaidiwa navaDzamara dzichanetsa kuita gore rino. Vachitaurawo pachiitiko ichi munin'ina wavaDzamara vaParson Dzamara vakurudzira veruzhinji kuti vasavhotere ZANU-PF musarudzo dzegore rino, vachiti veruzhinji havafaniri kuvhotera vanhu vanopamba vanhu.
Takarasikirwa nehama dzakawanda, tine vanhu vakawanda vane zvironda, vane masikazi, nekuda kwechihurumende ichochi chine utsinye. Tiri kuenda kumaelection tinoziya kune vamwe vanhu izvozvo vari kutoplota kuda kuuraya. And on that note, tichipedza regai titi because of that we do not at all, we must not at all vote for Mnangagwa because of this issue.
Yes.
By the way, We engaged him. We wrote him a letter.
Yes.
If anything, they are the ones who are supposed to approach us as a family and say, okay, Bakumana, Trikuti have new dispensation. Yeah. Where did you tell that? We have tried to engage them and they continue stonewalling us out. And we are saying no.
Zvichakadai, masangano anoshanda akazvimirira akaita seYou Zimbabwe Trust neCrisis in Zimbabwe Coalition aburitsa mashoko ekuti hurumende inofanira kutaura kuti vadzamara varipi. Izvi zvinotevera mutongo wakaturwa nedare repamusoro wekuti hurumende inofanira kuferefeta zvezere nyaya yekushayikwa kwavadzamara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Direct from Washington. The Voice of America, VOA.
Sangano reMedia Institute for Southern Africa, Zimbabwe, rashoropodza urongwa hwehurumende hwekuda kubatanidza mabhiri ecybercrime, electronic transaction, pamwe nedata protection. Mumwe panzvimbo imwe chete, mutori wedu wenhau, Patricia Mudadigwa, anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vanota vawirirane nekubatanidzwa kwemabhiri matatu aya pamwe chete. Vamoyo vanoti mitemo iyi inofanirwa kuzvimiririra pasina kuti iunzwe pamwe chete.
Aya makumbo matatu aya anorema kutanga achiunganidzwa pamwe chete. Takazviona kunyika yeSouth Africa. Vakaedza kuzvidaro kuti vaunganidze pamwe chete zvika zvakadaro. Asi vakazoke vatarisana nekunishushikana zvikurusa vakabhisa mutemo uyu through yatinoti your repeal.
Vamoyo vanoti misa iri kuramba kubatanidzwa kwemabhiri matatu aya kuti uite mutemo mumwe chete sezvo kuchizogona kuzokonzera kumbonyikidzwa kwedzimwe kodzero dziri mubumbiro remutemo yenyika sezvo hurumende inenge ichida kumanikidzira zvese pamutemo mumwe chete. Vanoti izvi zvinogona kuonekwa pamutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act.
Zvinovhiringa kodzero dzinenge dzakusiiwa dzisina udzamu hwekuongororwa. Kodzero dzakaita sekusungunuka kutaura pamasaisai. Dzinovhiringwa nekodzero dzavanenge vakunyanya kusundira dzinova idzo dzekusimbisa mbongororo dzehurumende kana kuti meso-meso ehurumende pane vanenge vachishandisa madande mutande atinotiwo masecurity rights anozosimbiswa kudarika madigital rights online.
Gurukota rezveumhizha nekufambiswa kwemashoko vasupa mandiwanzira muna kukadzi vakaudza nhengo dzeparamende dzekomiti inoona nezveumhizha nekufambiswa kwemashoko kuti kunyange zvazvo vanga vapedza kunyora bhiri recybercrime vakariendesa kuhofisi yemuchuchusi mukuru wehurumende. Mutemo uyu waive wamiswa kuti ubatanidzwe nebhiri reelectronic transaction pamwe nedata protection bill.
Isu taita basa rese ranga rakatarisirwa kuti tiite seministry. Taipedza draft yedu takaiendesa kuhofisi yaattorney general kudrafting division. Vaitarisa vakati taiona yabuda zvakanaka, asi tachifunga kuti kune imwe mitemo ye e-transactions bill ne data protection bill yatinofunga kuti zvirimo zvakatifananei nezviri mu cybercrime bill. Saka zvatakufunga kuti tidzibatanidze ari matatu yoita bhiri rimwe. Ndo basa rako riri kuitwa ne drafting division yekuattorney general's office. Kachinga vangopedza vachatipa toenda nayo kupi? Toenda nayo ku cabinet.
Bhiri recybercrime rakambokonzera kusagadzikana kukuru vemasangano anorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko zvakasununguka vachiti hurumende inoda kushandisa mutemo wekutsikirira kodzero dzevanhu. Mutemo wecyber security bill unobvumidza hurumende kutora zvinhu zvakaita semakompyuta, nharembozha nezvimwe kubva kuvanhu nemakambani vanenge vachiferefetwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Batanidzwa weMDC Alliance uri kuita misangano miviri kumatebeleland mukupera kwesvondo inoti kukross dete nemugovera uye kuplumtree neshondo. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Ngonzora vanoti hapana chingakonesa vakuru vebato ravo vakaita samuzvare Tokozani Kupe vaLove More Moyo pamwe navaAbednego Bebe kuve pamisangano iyi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaNgonzora kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Chekutanga ndechekuti kumatebelele ndichiri kuti isusu idunhu rakasarira padevelopment panguva yaMugabe idunhu rakapindwa nenyaya yeguku rahundi ikabva rasarira zvakare panyaya yedevelopment. Saka idunhu rekuti rinofanira kutanga kupiwa priority panyaya yedevelopment sokuti idunhu ranga rasiiwa nana Mugabe pawaita zvinhu zvavo. Tiri kuenda zvine meseji yokuti tiri kuda kuti vanhu venyika yedu vabatane. Hazvina basa kuti uri mushona, uri mukalanga, uri mundevere, uri munambia. Chaenda nenyaya yedevolution.
Munotarisirawo here kuti amai Kupe vaLove More Moyo navaBebe vangavuyawo kumarali aya?
Zvinhu zviri kuitika muMDC tiri kukudza kuti vanhu vange vari vanotaurirana. Saka tiri kuti isusu kune maleaders edu ekumatebeleland vanhu vatinorespekta zvikuru kunyange kuti vanogona kuuya mangwana kana kusakwanisa kuuya mangwana. Chatinonyanya kuda ndechekuti pange paine nhauriranwa pakati pevatungamiri.
Bato renyu rakange rapa vamwe vevakuru ava deadline. Zvino bato renyu rodini navo sezvo mazuva amakavapa apfuura?
Chatinonyanya kukudza zvikuru haizi nyaya yokuti touch the move. Chatiri kunyanya kukudza ndechokuti vatungamiri vange vanotaurirana. Nyangwe kuti zvakatongwa hazvo zvichinzi zvakati, priority yekutanga-tanga ndeyekuti bato redu ringe richinge rakabatana.
Avo vange vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Ngonzora vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Muchikamu chedu chatiri kutarisa zvakadzama makakatanwa ari kuitika muMDCT nhasi, vanhu vakawanda vari kushoropodza mirizhonga mumapato ezvematongerwo enyika apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rino. Atwa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanoti mirizhonga iri kuitika muMDCT mucherechedzo wekuti sarudzo dzegore rino dzinokwanisa kuita mirizhonga yakawanda zvichipesana nechishuwo chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chekuti munyika muve nesarudzo dzakachena uye dzisina mirizhonga. Mirizhonga mubato reMDCT yakatanga zvakanyanya apo nhengo dzebato iri dzairadzika mushakabvu vaMorgan Tsvangirai apo vechidiki vebato iri vaida kurova mutevedzeri wemutungamiri webato iri muzvare Tokozani Kupe nemunyori mukuru mubato iri vaDouglas Ngonzora vachivapomera mhosva yekuramba zvido zvavo zvekuti vaNelson Chamisa ndivo vainge vakabata matomu mubato. Kusawirana mubato iri kwakazosvika pamirizhonga apo vamwe vatsigiri vebato iri vakarohwa zvakaipisisa kuBulawayo nesvondo. Asi mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanonzi vakambomiswa basa neNational Council vanoti mirizhonga yakatanga kare apo bato iri rakambotsemuka asi vakarera imbwa nemukaka sezvo vasina kuishoropodza nekuigadzirisa.
Mirizhonga kana kuti violence muchirungu haina kunaka, nokuti ukaona nyika dzose kunyanya muno muAfrica dzinozodzikana kana dzamara dzaenda kuhondo zvinotanga saizvozvizvi. Muchishona tinotika moto kamberevere kanopisa matanda mberi. Kamoto kanotanga kari kadoko doko zvinokakasa dzimurwa vanhu tongoti haa kamoto aka hakana nebasa rose. Asi kana kazofamba kazobheba unoona kopisa miti kopisa matondo nokuti kakaregererwa.
Mumiriri weNorton muparamende vatemba muliswa vanoti zvemirizhonga zviri kumapato ose kunyanya kana paine sarudzo.
Mirizhonga yakaitika mubato meMDC inorakidza kuti pachiri neutungamiri uchida kuona mayouth vachirwisana. And izvi zvinoita kuti kana taenda kuelection chayo chayo general election mayouth avanenge vaita training ikoko kumapati kwavo vochinorova vanhu manje pageneral election. Izvi zviriko kumapati ese zveMDC izvi zvinobva pakusawirana kwehutungamiri.
panyaya kuti vamwe vezvematongerwe enyika vave kuita vechidiki vari kuvachengetedza kana kuti militia sezvakaonekwa kumusangano weMDC Alliance kuchinoi nesvondo vamuliswa vanoti hapana chakaipa chero vasingazotora simba rebato kuve simba remapurisa kana masoja. Vagutu vanoti nyaya yevechidiki vanoshandiswa kuchengetedza vakuru vakuru vemapato zvinofanirwa kurambidzwa sezvo zvichizotanga masoja asiri pamutemo sezvinoitika kune dzimwe nyika dzakafanana neRepublic Democratic of Congo uko kwakaita Banyamulenge. Mukuru weZimbabwe Human Rights kana kuti Zim Rights vaOK Machisa vanoti vanoshoropodza mirizhonga munyika zvisinei kuti ndiani ari kuiita, asi vanoti zviri pachena kuti pane vave kukuchidzira kusawirirana mubato iri.
Ini chandinofungira ndechekuti pane vanhu vari kufuridza vandinofungira kuti vari kuda kuti paite sekuti pane makakatano makuru. Dai papasina vanhu vari kufuridzira nyaya iyi, tinoona mirizhonga yeMDC ichikwanisa kudi kugadzirisika.
Vamachisa vashoropodzawo vakuru vemapato vanoramba kuti pane mirizhonga munyika. Vamachisa vanoti havana kufara nemashoko ava Munangagwa avo vakaramba kuti kwainge kusina mhirizhonga musarudzo dzemuna 2008, asi vanhu vakawanda vakafa zvinozivikanwa pasarudzo idzi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muchinhoyi vaJohn Marava vanoti zvinosuwisa kuti vezvematongerwo enyika vanoda kugadzirisa nyaya dzavo dzeutungamiri nechisimba. Vamarava vanoti mhirizhonga inoitwa mumapato senzira yekunyaradza vose vanenge vachipikisana nezvinenge zvichidiwa nevakuru vakuru. Bato reMDCT rinoshoropodza mirizhonga iri kuitika mubato rayo vachiti vachaferefeta zvakakwana nedonzo rekuranga vose vari kukonzera mirizhonga. Kunyange hazvo MDCT yakati iri kuferefeta nyaya idzi, hapana zvati zvaziviswa kubva pakaitika mirizhonga kubhuyera. Nezuro nengo 12 dzeMDCT dzakamiswa pamberi pedare kuBulawayo mushure mekusungirwa mirizhonga yakaitika nesvondo iyo yakaona vanotsigira muzvare kupe vachirohwa zvakaipisisa. Nengo idzi dzakabhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Vanhu ava vanosanganisira sachigaro weMDCT muBulawayo uye vari mutevedzeri wameya weguta iri vaGift Banda avo vari kutsigira vaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-1386-0, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318, nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Mutungamiriri weKenya vaUhuru Kenyatta nasi vaita musangano nemutungamiriri webato guru rinopikisa munyika iyi vaRaila Odinga mukuedza kwevatungamiriri vaviri ava kutsvaga nzira dzekupedza gakava rakakonzerwa nezvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika izvo zviri kupikiswa navaOdinga. Izvi zvanga zvakonzera kusagadzikana kwenyika iyi uye kuurayiwa kwevanhu vanodarika churu. Akandeke kutanga kuti vaviri ava vasangane kubva pakaitwa sarudzo idzi uye vaudza vatori venhau kuti vachashanda pamwe chete kuti nyika yavo iende mberi murunyararo. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti kugadzirisika kwemakakatanwa pakati pevatungamiri vaviri ava kwakaoma sezvo nyika yavo ichinetseka zvikuru nenyaya yemarudzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vaPromise Sunday.
Ndaionawo briefing iyoyo, press conference iyoyo, ende zvinhu zvinodadisa kuona vanhu vanga vachirwisana kudaro vachiuya pamwe chete vachibatana vachitaura kuti chinhu chikuru hapana kupikisana kwese kwatinoita kungave kwakakosha kudarika Kenya. Saka tinoona kuti ndo politics dzatinokurudzira, kwete politics dzekuudza vanhu kuti varovane kana kuti dzekuti vanhu vaende vachipwanya zvinhu. Politics dzakadaro adzifambise nyika kuenda mberi. Saka I think ndinoona kuti kubva pane inonguva iyoyo ina yataona vakuri vavo vaviri vakabatana, zvichiita kuti vanhu vemukinya vakwanise kubatanawo zvekare.
Mhuri yeZimbabwe yadzidzawo here zvipi pane zvaitika izvi?
Kudzidza mukoma zvinotondinetsa, nekuti zvinoitika kuZimbabwe zvinoita sezvinonzi mapoliticians edu havadzidzi. Handizivo kuti pataenda kuchikoro ivo vakanatso, patinoti maZimbabweni takafunda ivo vakafundei, because tinoona kuti tinowanikwa tine zvidzidzo zvakawanda zvinowanikwa zvishuya pamberi pedu, asi vanotadza kunzwisisa kuti number one, kutungamidza nyika pamberi kuita sei. Nguva nenguva pane zvidzidzo zvakawanda zvinouya nepolitics dzinenge dzichiitika kunana Zambia uko, kunyange dzinenge dzichiitika kunana South Africa, asi mapoliticians emuZimbabwe zvinoita sezvinonzi vakaputirwa, havasati vasvika pastage yekuti vanotora zvidzidzo zvekune dzimwe nyika voita kuti nyika yedu ienderere mberi.
Avo vanga vari vanoongorora nezvematongerwo enyika vaPromise Sunday vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Kambani yePro Dairy iri kutenga mombe dzemukaka dzinokosha mari inodarika mamiriyoni yemadhora kubva kuSouth Africa pasi pechirongwa chayo chemafuro, icho inoti chakanangana nekuderedza mutengo wekugadzira mukaka pamwe nekuderedza mari inoshandiswa nenyika mukutenga mukaka kubva kune dzimwe nyika. Godwin Mangunjwa anoti panyaya inotevera.
Mukuru wekambani iyi vaCallum Firupi vanoti pasi pechirongwa chemafuro icho vari kuita nenyanzvi munyaya dzekurima dzeGrasslands Research Station, mombe idzi dzichange dzichidya huswa hwekudiridzira chete. Vati chirongwa chese chemafuro chinokosha $1.6 million, uye mari iyi inosanganisira kutenga mombe mazana mana, mbeu yesora pamwe nemichina yekudiridzira. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvekugadzirwa kwezvinhu mukambani iyi, Vanyasha Chidzambwa, vaudza Studio 7 kuti chinangwa chikuru chechirongwa ichi kuwedzera mombe dzemukaka nemukaka wacho.
Toda kuti tiwedzere mombe tichienda kumafarm, tichishandisa yatinoti pasture kureva kuti mafuro, because kazhinji kacho mombe vazhinji varimi vari munomu vari kuita zvokungofidha mombe dziri mumatanga, asi tiri kuti isusu tikaisa mafuro, mombe dzikaita zvokufura mumafuro, zvinodzikisa mutengo wekugadzira mukaka zvakanyanya. So chirongwa ichi chiripo pakuti tiwedzere mukaka chekutanga. Chechipiri chiridyuse cost yekugadzira mukaka. Tiri kuti isusu tikaita zvekumafuro, mutengo wechikafu wemombe unorijisika netikangoti 2/3 kubva pacost yekushandisa feed chete chete.
Vachidzambwa vati vari kushanda nehurumende pamwe nemamwe makambani ekunze pachirongwa chemafuro, uye kana chikamu chekutanga chechirongwa ichi chikabudirira, chirongwa ichi chichavandudzwa.
Tine mapartners atinawo vatiri kushanda navo kubatanidza nehurumende yedu kuti tiwane mafarms nemafuro neseed neirrigation zvinenge zvichibatsira kuti tigadzire mafuro aya mombe dziyadzouya. Pari zvino tine mombe dzedu dzinokwana 400 mazana mana dzatiri kuti dzaakutouya kuti dzitange chirongwa ichocho, asi dzichauya dziri muzvikamu zvikamu. Chikamu chekutanga chinenge chine zana, chimwe zana pamwedzi wega wega.
Pro Dairy iyo yakatanga makore mashomanana apfuura yakatenga michina yekugadzira mikaka inokosha mamiriyoni mana emadhora, uye inokwanisa kugadzira malita 3 million, asi pari zvino muchina uripo uri kuburitsa mukaka uri pasi pemalita miriyoni chete. Vafupi vati Zimbabwe inoda malita 10 million emukaka mwedzi wega wega, asi makambani ese emukaka munyika ari kutadza kugadzira mukaka unokwana nyika yese. Vati kunyange hazvo zvakadaro, Kambani yavo iri kuronga kutengesa mukaka wayo kunze kwenyika uye yakatotanga kuendesa mukaka kuZambia. Vati vari kuitira izvi kuti vawane mari yekunze iyo inodiwa nenyika mukutenga mishina nezvimwe zvekushandisa mumaindustry kunze kwemukaka wakasiyana siyana wakaita semas, sawa sawa, nesteri nemimwe. Kambani yePro Dairy inogadzirawo zvinhiwa zveRevive. Ndakamirira Studio 7 kuRua, ndini Godwin Mangudla.
Mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti varimi vanogona kurasikirwa nemari nekuda kwekukanganiswa kwezvirimwa zvavo mumwaka uno negonye rempundunzi rinonyanyozivikanwa zvikuru seArmyworm. Bazi rezvekurimisa reAgritex rakaburitsa mashoko anoratidza kukura kwakaita gohwo rarasikirwa varimi naro, richitaridza kuti zvikamu makumi maviri muzana zvakatoparara. Izvi zvinowedzera kudzika kwegohwo renyika zvichitevera zuva rakapfurikidza mwero rakambopisa pakati pemwaka iwoyu. Tabata vaZakaria kuti tinzwe maonero avo nezvenyaya iyi.
Iri harisi dambudziko dzva munyika, idambudziko rinoitika nguva yose mumwaka uno tinenge tichirima zvirimwa zvedu zvakafanana nechibage. Idambudziko rarisinyanyanyisi kuita semaitikira rakuita makore maviri ano anoti rapera erume rino. Chegore rino nechekuti taita dambudziko rokuti mvura pane payakamboenda zvirimwa zvakawanda zvikaparadziwa, asi zveizvezvi mvura payazodzoka gonyeria ndoparazosumukazvi rozvobetserana kuti pakamboenda mvura paya tingati gohwo rakadzika. Uye iko zvino nekuda kwegonye irori gohwo roramba richienda richidzika zvakanyanya. Izvi zvinoreva kuti varimi vazhinji vaakurasikirwa nemari dzavo dzavakashandisa kuti vagone kurima mumwaka uno, kureva kuti profit margins panenge pasisina uyewo zvekare mari dzavo dzemainterest chaidzo dzinenge dzoinda.
Mabhanga anozoteerera here kuvarimi vanotadza kubhadhara nezvikonzero zvakadai izvo?
Hongu, mari dzekumabhangi dzinowanzonzi hadziro hwine drought mari dziya. Vemabhanga vanenge vakatotarisawo zvekare matambudziko akaita saiwaye kuti angagadziriswa sei. Asi isu somusangano wavarimi tinokurudzira zvikurukuru varimi kuti kana taita dambudziko rakadai rokuti wanga wakakwereta, ichirega kumirira bhengi kuti vauye kwauri, unotochimanya kunoti papa ndandakakwereta. Azoitika ndezvizvi, ivo vebhengi vouyawo vachionawo neziso ravo.
Iyo mishonga yacho irimo here munyika inogona kubatsira kurwisana nedambudziko regonye iri?
Mishonga hatina kumboita shortage, especially mumwaka iwo uno watiri mishonga yakazara munyika.
Totarisawo kuti hurumende iri kutsigirawo zvakadii varimi mukuedza kurwisana nedambudziko rechikonye ichi?
VeAgritech taura kwatiri kutoita izvozvi vari pasi kuground chaiko navarimi vachiedza kuti vabatsirane nevarimi.
Avo vanga vari vaPaul Zakaria vachitaura parunare vari muHarare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achikupai pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muRussia pamusoro peurongwa hwayo hwezvombo zvenyuclear.
Vatungamiri venyika dzeAmerica neBritain vaDonald Trump naAmai Theresa May vanobvumirana kuti mashoko akataurwa nomutungamiriri weRussia vaVladimir Putin pamusoro pekugadzira zvombo zvenyuclear akaipa. Mashoko aya akawanikwa muhurukuro yakaitwa parunare nevatungamiri vaviri ava. Vachitaura kumapazi maviri eparamende yavo sarudzo yemusi wa18 kurume isati yaitwa, vaPutin vakati Russia ine zvombo uye iri kugadzira zvimwe zvezvombo zvenuclear, vachiti zvimwe zvezvombo izvi hazvigoni kumiswa nezvombo zvenyika ipi zvayo kusanganisa America nesangano reNATO. VaPutin vakaratidzawo mifananidzo yezvombo izvi nemotikari dzinoshandisa simba renuclear dzinofamba pasi pegungwa kusanganisa zvombo zvemamissiles zvakatakura zvombo zvenuclear zvinogona kusvika kunyika ipi zvayo. VaPutin vakaratidza chimwe chezvombo izvi chaiita sekunge chakatewa kuenda kudunhu guru reFlorida. Mutauriri webazi rekujidzana nedzimwe nyika muAmerica, Muzvare Heather Newhart, vanoti kushaya hanya mukutaura nokuratidza mifananidzo kwakaitwa navaPutin hazvifaniri kuitwa nemutungamiri mukuru wakaita savaPutin. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kusvitsa makore matatu murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara vapambwa pamwe nenyaya dzemhirizhonga dzine chekuita nezvematongero enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alichona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 9 Mbimbitho 2018 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi ezweni umuntu anganyamalala kungaziwa ukuthi wahamba njani, waya ngapi, imuli yakhe kathesa kula muntu oyigcinileyo, kula muntu oyikhangeleyo, ngasikwazi amapolisa akukho abasitshela khona ukuthi ngathi ama-investigations awo ayanga.
Abalwela ilungelo loluntu bamanyane labemuli yakoDzamara kunanza usuku lapho uDzamara anyamalala ngalo eminyakeni emithathu edluleyo.
Iqembu le-MDC kumele lihlanganele ndawonye likhethe umkhokheli oyedwa ukwenzela ukuthi bengabe belokhu bedonselana befocus on i-manifesto le-strategy sama-elections. Ikhethe umkhokheli oyedwa bengabi lobuhwaba eqenjini le-MDC ukuze ama-problems that they are going through appear.
Ibandla le-MDC selikhuthazwe ukuba lilungise umuzi walo ngoba nxa lingenzanga njalo ngalisoze lenelise ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli welizwe lamalunga edale lephalamende oluzenziwa lonyaka. Kuhoza Fridays lomculi wengoma zokholo uKnowledge Ngiwane osethulela ingoma zakhe ezijabulelwa ngabaningi eZimbabwe lasemazweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni weStudio 7. Abalwela ilungelo loluntu bamanyene labemuli yakoDzamara kunanza usuku lapho uDzamara anyamalala ngalo ngemva kokuthunjwa ngabacatshangelwa ukuba ngabezomvikela eminyakeni emithathu edluleyo. Umkhosi omkhulu wenzelwe lapho uDzamara ayetshengisela khona endaweni yokuzilibazisa e-Africa Unity Square ekhankasela ukwehla esikhundleni kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Beligcwele ubuhlungu ilizwi likankosikazi Shefra Dzamara ngesikhathi ekhalela ingoma ebihlatshelwa embuthanweni wokukhumbula umkakhe owenzelwe e-Africa Unity Square eHarare. Unkosikazi Dzamara ulandisa ngobunzima abhekane labo selokhu umkakhe uyitayi owayekhokhela umkhankaso wokusuka kukaMgabe esikhundleni phansi kwegama elithi Occupy Africa Unity Square ngesikhathi ethunjwa.
I feel very sad because as a family we still don't know where he is.
Ngilokudana okukhulu lokho esingazi uba uyitayi ukuphi njengemuntu. Lohulumende lokho engasisizi ngalutho, amapholisa akhona akenzi lutho. Akukho abakwenzayo ngisho lakancinyane. Bazithulele nje. Ngiyakhalaza bakithi kuhulumende omutsha lo ukuba asisize njengemvule atholakale uItayi Dzamara. Atsho loba yini ngo-Itayi Dzamara ukuthi usaphila na loba hatshi, siyamdinga iphila loba hatshi. Kasilalo usizo esilutholayo thina lokuziphilisa. Kunje ngisizwa ngabemvuli yakoDzamara ukunakekela abantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyecombined Harare Residents Association, uMnumzana Mfundo Mlilo, uveze ukukhathazeka ngobude besikhathi u-Itayi engaziwa ukuba lokhu esaphila nalo bahatshi.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi ezweni umuntu anganyamalala kungaziwa ukuthi kwahamba njani, waya ngaphi, imuli yakhe kathesi akula muntu oyigqinileyo, akula muntu oyikhangeleyo, kasikwazi, amapholisa kakukho abasitshela khona ukuthi ingathi ama-investigations awo aya ngaphi. So kubuhlungu kakhulu ukuthi sisifike kulesi sikhathi uyithayi Dzamara singakwazi ukuthi ungaphi. Lokhu kusitshengisa ukuthi ezweni esihlala kilo kulento eziningi ezenzakalayo esingathi akula political accountability, ngoba kuqakathekile ukuthi umuntu nxa angadisappear, especially nxa umuntu wankhona ebe ngumuntu okade bambe ezombangazo, kwazakala ukuthi uhambe waya ngaphi.
UMnumzana Steven Sibanda ngomunye wabasebenzisa nalo Itayi kulo mkhankaso we-Occupy Africa Unity Square wokuba asuke esikhundleni uMgabe. Uchaze u-Itayi njengendoda eyayilesibindi ngaleso sikhathi.
Ya, into engathanda ukuthi ngi-appraise ngo-Itayi into yokubana u-Itayi waphuma wama ngigceke ukubana hhayi uhulumeni kaRobert Mgabe mina kangimthakazelele. Loba nje iningi lalikhulumela phansi likhuluma licashe ukubana uhulumeni kaRobert Mgabe alimthakazelele, kodwa lalingaphumi imigceke njengo-Itayi.
Lanxa amapholisa eze ngobuningi bethwelwe ngamarori akazange awuphazamisele umkhosi, imibiko ebisethulwa lapho ibikhuthaza uhulumeni ukuba amveze ephila loba sewafa u-Itayi owanyamalala mhlaka 9 Mbimbitho ngomnyaka ka-2015. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ukufuthelana ebandleni le-MDCT kuqhubekela phambili kulandela ukwedlula kwesikhathi esaphiwa enye inkokheli yebandla ukuthi ingene emhlanganweni andubana ithathelwe amanyathelo. Umongameli omutsha webandla le-MDCT uMnumzana Nelson Chamisa wazisa lesi sinqumo kulandela ukungayi emihlanganweni yebandla kwabathathu laba kusukela nyakenye. Amalanga ayifakelwe inkokheli adlule ngolwesibili kodwa akulanyathelo eselithethwe. Ukhuphe labanye bakhe bayaphikisa ukukhethwa kukaChamisa abathi akwenziwanga okusemthethweni ngoba kumele ukhuphe abe nguye umkhokheli webandla njengoba nguye yedwa umsekeli phakathi kwabathathu owakhethwayo emhlanganweni. Kuthi ababili uChamisa lomnumzana Elias Mutsuri bakhethwa nguTswangirai eyedwa. Leli bandla lazisa njalo ukuba lathuma unobhala obona ngezomvikela uMnumzana Giles Mthekwa ukuthi ayecubungela imbangela yodlakela olwenzakale kuleli bandla eBuhera lakobulawayo lapho amabandla achaya khona ukhuphe lenye inkokheli abeseloba ugwalo olujulileyo ngokwenzakalayo. Kodwa lokhu kungakethulwa lolugwalo ngoba uMthekwa etshele iStudio 7 ukuthi uzaqala aluphe uMnumzana Chamisa uZulu engakaziswa. Kusasa leli bandla lilomhlangano we-rally eCross Dete, kuthi ngesonto lilomunye njalo umhlangano eBaitbridge. Lamhlanje leli bandla belilomhlangano edolobheni le-Victoria Falls lapho uMnumzana Chamisa abekhona. Sixoxe lesiphathamandla sebandla e-Victoria Falls uMnumzana Ephias Mambume obesemhlanganweni walamhlanje.
Sikhuluma kanje upresident wabantu, upresident oZulu uNelson Chamisa sesifikile eVictoria Falls. Engakayi addressa iMatch North yonke nje ibuthene kusasa endaweni okuthiwa kuseCross Gate, uqale ngokugoga abamela ama-sectors achiyachiyeneyo eVictoria Falls. Ngikhuluma kanje irally i-hall igcwele pam 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 ngabantu abavela kuma associations afana ne People Living with Disabilities, Tax Operators Association, the Elderly Residents of Victoria Falls, Curio Sellers Association, Cross Border Traders Association, Small Businesses Association, and other sectors. So we have got a full house, Gates, Echino Timber Hall.
napa addressa kona engakayi addressa umhlangano omkhulu kusasa e Cross State.
Bakhona abathandabuzo kubana kathi kungani likhethe ukuthi ahlangane labantu e Cross State endaweni encane kungayenziwanga edolobheni elifana lewange kumbe khona ngapho eFollows.
Esingakufuniyo ukuthi inhlanzi ine swimming pool. Abantu abasesikhiweni bonke basupporta iMDC ngani ngoba ngabancitshwa i-information, badingela information. Bakwazi ukuthi uMnankagwa ungene ngesithothi and abantu okufuze sithumayele ivangeli kibo kakhulu ngabantu abahlala emakhaya. Yikho sikhethe ukuyakwenzela irali yethu e-Cross State.
Manje bazafika njani? Abanye ababe befuna ukuyafika bevele endaweni ezinjengabohwange lakhona ngapho eFollows leLupane.
I-MDC ilabantu abasukumela phezulu abakhutheleyo abazenzela into zabo bengadingi imali evela kwabanye abantu ukuthi singenga imali kwabanye ngoba ngabantu abathanda ithi yabo bayazihambela bazidingela i-transport yabo bodwa okungalahlupho because iparty yabo bayayithanda bathanda i-MDC alliance okunye okumangalisayo.
Alo-ke ngumnumzana Ephias Mambume, isiphathamandla sebandla le-MDCT edolobheni le-Victoria Falls, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekhona le e-Victoria Falls.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhlelo lwekhansili yakobulawayo lokulungisisa impompi ezindala ezithwala amanzi angcolileyo luqhubeka kakuhle emzini ethi Luveve Ntumbane leMakhandeni. Loma nje ezinye izakhamizi zisithi azithokozi ngesiqubu salomsebenzi ezithi yona izitishi lokhe zidubuka okumafaka engozini. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abebulawayo City Council babhode lentatheli zindaba beboniswa uhlelo lolu eluveve emakhandeni laseNtumbane lokudonsa ingcekeza empompini ezithwala amanzi engcekeza okuyikho okubangela ukudubuka kwezitishi njalo ezinye zezimpompi lezi sezindala ngoba zafakwa idolobho lisungulwa. Izakhamizi zeNtumbane zithi laloba iCouncil isiqalile ukulungisisa impompi zengcekeza kibo awukabi lomehluko asizweni unkosazana zodwalunga elandisa.
1 month mina ntobha abantwana 2 months amntobha abantwana besikolo abangu-2 sebewele phakathi ngazodobha omunye we-2 years esewele phakathi manje lapha libuye sokungcono kunganje sokule mpethu ngaqonda ukuthatha isafa yami ngamgezisa esiyale eswele ukuthi ngathi lami ngizeli ngingumzali ngake ngimekele umntwana wele emakakeni lapha te kungasadluleki la hayi uCouncil thina ngisahamba ngama 7 sami lokhu sami kokodela wathi come back with 10 sisuke lapha siye emkokodela ethi yethumela umuntu ethi usalele.
Ukhansela weluveve unkosazana Thamani Moyo uthi bayabonga ngohlelo lokulungisisa impompi ezidabukileyo ngoba bebesebele minyaka engamachumi amabili bephila emanzini engcekeza egelezela ezindlini.
Ibisile 20 years isuwele uveve ilokhu ihlupha ingalungiseki kwabuya ke lolu hlelo bakhipha inhlabathi njengoba liyibona igcwele even ngapha phansi kwe-church leye SDA then amanye ama-manholes ethu ebengela zivalo njengoba siyabona ukuthi sokufakwa izivalo ezintsha okuthi lezi kathesi azisavuleki.
Umanjinela Libhati Mkwata weMark, inkampani eqhuba uhlelo lolu, ukhuthaza abantu ukuthi bakhangele amanzi ukuthi awalalutho bengakawachithi.
Ama-residents ayakhopharetha. Siyabacela ukuthi nxa bechitha amanzi kumagali, beqale befake izandla, beseche isipunu, nxa bewatshile, bekhangele ukuthi awulamasoks, awulama-t-shirt abantwana, ngokubangela ama-blockages okuningi. Everything is going well. A project less charge per month. We're looking at about 35,000 to 50,000.
Izakhamizi zemakhandeni sezalima amabhanana zisebenzisa amanzi engcekeza aseleminyaka egeleza, njalo ikhansili icala izakhamizi ngokudubula ngabomo impompi ezithwala amanzi engcekeza ukuze bathelezele izivande zabo zamabhanana. Amanye amalokitshi abhekane lodubo lokugeleza kwamanzi engcekeza ezindlini lezifuleni yimabuthweni iMagwegwe, iLobhengula, iCountry Park, iNkulumane, iPhumula, iNketha leMganwini, njalo iKhansili isithembise ukufinyelela zonke lezi ndawo. Ikhansili yathola isikwelete ebhanga le-African Development Bank ukuthi ilungise zonke lezi ndawo umnyaka usiyaphela, njalo lalapho amanzi engcekeza ahlangana khona ehlanjwa andubana aphinde asebenze lakho kuphakathi kokulungiswa ukuze amapaka athole amanzi okusebenzisa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli weKenya uMnumzana Raila Odinga lamhlanje uhlangane lomkhokheli webandla eliphikisayo uMnumzana Raila Odinga okwakuqala kulandela ukhetho olwenziwe enyakenye olube lempumela ephikisiweyo. Lolukhetho lwaze lwaba lodlakela olukhulu olwathiya abantu abalikhulu lamachumi amahlanu befile. Inhlanganiso ezizimeleyo kunye labameli bamazwe omhlaba eKenya bazama ukukhumisa umlotha ababili laba kodwa kwehlula. Ngakho ke okwenzakale lamhlanje uthiye abanye abaningi bemangele kodwa belethemba lokuthi kuzaletha umehluko elizweni leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu, besibhize emavikini aphelelweyo lawa sizama ukuletha izinkokeli zamaqembu aphikisanayo alisanayo kumabandla ezombusazwe kweZimbabwe. Wathola ukuthi kabafuni ukukhulumisana, kabafuni ukuhlangana, omunye esaba abalandeli bakhe, omunye esaba abalandeli bakhe. Ngakho ngibonani lokho kwenzakaleyo kusitshengisa ukuthi mhlawumbe labo abakhokheli kwezombusazwe kweZimbabwe bangakubona kuyinto enhle ukukhulumisana nxa kuyikuthi kusike kwaba lo dubo olukhulu.
Singathi iZimbabwe yona ilakho na ukuba labakhokheli abangathi umuntu esesesikhundleni njengalokho okwenziwe nguKenyatta, sibone sibili laye ehlalisana phansi lo muntu oyabe vele emphikisa engelasikhundla.
Ngibona iZimbabwe sesesibangene semva kakhulu ekutheni khona lokho ngeke wafa kwenzakala ngaphandle kokuthi ngakusike kwaba leqembu kumbe lenhlanganiso yangaphandle efana labo SADC, AU, labo United Nations yabe isuke yacelisisa yabancenga labo bantu ukuthi bahlangane, njalo yathi yona izakuma phakathi kwabo ibe ngumlamlankunzi. Kungekho khonokho angiboni kwele Zimbabwe kusibalo ukuthi lokhu njalo, njengoba sibona nje ukuthi lodlakela soluvame kakhulu kwezombusazwe njalo solubamba amacele wonke akwezombusazwe, khonokho kutshengisa ukuthi sesibangene sibi kakhulu njalo sesemuva. Kodwa ngiyathemba ukuthi njengoba lokhu sokwenzakala eKenya kuzakwenza ukuthi labakhokheli bezombusazwe kwele Zimbabwe mhlawumbe bacabange katsha ngokuthi ukubusa kuthathwa ngaliphi icele, njalo ukuthi lanxa wena unguwe othole umbuso kuthiwa uphumelele kukhetho kakutsho ukuthi usungunkulunkulu, kawusahlangani nabanye, ungahlangani nabanye kumbe usuzakhanya ngani kawulamandla kumbe uyancula. Khonokho ngibona kuyinto enhle kakhulu nxa isenzakala kuzwekazi le-Afrika njalo duze kakhulu endaweni njengasekenya.
Good Life Talk lamhla sixoxa ngokunyamalala kukaMnumzana Itai Tsamara lodlakela ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ibandla leMDCT selikhuthazwe ukuba lilungisise umuzi walo ngoba nxa lingenzanga njalo kalisozelenelise ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli welizwe lamalunga edalela eParliamente olwenziwa nyakenye. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inengi labacubungula ezombusazwe kanye labasenhlanganisweni ezilwela amalungelo kaZulu enhlangothi ezichiyeneyo zempilo babheke ngokuthandabuza okwenzakala ebandleni leMDCT besithi kulakho ukwenza ukuthi uZulu alahlekelwe lithemba lokuthi lingenelisa ukususa ibandla leZANU-PF ngokhetho. Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mdudu Zincube uthi ibandla leMDCT selilikhulu ukwedlula wonke njalo abantu njengonkosazana Thokozani Khuphe ongomunye wabasekeli bebandla leli kumele bazehlise bathathe izinqumo ezimayanisa ibandla ukuze lihambe linyamanye kukhetho.
I think uThokozani Khuphe needs to humble herself, although she's senior maybe ku party, but the party, everyone who party who accept her leadership ka Chamisa and is the one who's going to bring the votes for them.
Ekuzilela kulokho omunye njalo ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Dafatswa Mepo uthe MDCT kumele ichane nobuhwaba ngoba ubachithela isikhathi sokulungiselela ukhetho.
Iqembu leMDC kumele lihlanganele ndawonye likhethe umkhokheli oyedwa ukwenzela ukuthi bengabe belokhu bedonselana befocus on imanifesto lestrategy sama elections. Kodwa into ekhona ukuthi kumele behlanganele ndawonye bekhethe umkhokheli oyedwa bengabi lobuhwaba. Kuphela kumele baqede ukuhwaba eqenjini leMDC ukuze ama problems that they are going through appear.
Ocubungula ngezenhlala kahle kaZulu umnumzana Sineke Sibanda uthi isekelo sombuso kayisosodwa kumele silandelwe nxa kukhangela ubukhokheli bukamakhuphe loChamisa ukuthi ngubani olakho ukusekelwa ngabantu njalo silakho ukuguqulwa ngokuvumelana kwedala laphezulu lebandla. Ephikisa lomqondo uMepo uthi ukuthola usekelo lwabantu abaningi akusebenzi kangako endaweni yokulandela isekelo sombuso ngoba siyiso esiyisisombululo lomhlahlandlela wokuqondisa ukusebenza kwebandla.
Into eqakathekileyo, I think asingeke siqathanise i-popular support kumbe ukuthandwa kakhulu le-constitution. I-constitution iyinto ekhokhela abantu ukuthi khona beyenze izinto ngogwalo. Ngithi then i-popular support layo izimele yodwa. So nxa kuthiwa khona ingxabangxo ekhona ku-MDC kufanele decide by the two, I think sele problem. Ngoba izinto lezi kazihambisani per se. But into enye engayitsho yukuthi khona okwakhathesi i-constitution konke le popular support ikasikhangele nini ukuthi khona what is the bigger goal? I-MDC ifuna ukuthi khona igcwalisise sifiso bani? I-MDC ifuna ukuwina ama-elections. So okwakhathesi yebo i-constitution iyavumela njalo ukuthi i-National Executive Council ithathe izinqumo ingayanga ku-Congress. So that's the constitution. I-constitution yalandelwa. I-constitution elandeliwe. Ikhonokho yikho kumele ukuthi khona kuncedise ukuthi khona inzini ingxabangxoze khona ku-MDC iqhube at least injani ingani yaba resolved i-MDC iye phambili.
Emavikini adlulileyo idale lenkokheli yaleli bandla e-National Council lihlangene lavumelana ukugcoba umnumzana Nelson Chamisa njengomkhokheli waleli bandla njalo ezamela umanyano we-MDC Alliance kukhetho. Lokhu kudale ukukhonona okuthile kuleli bandla. Abanye besithi unkosazana Thokozani Khuphe nguye okumele akhokhele i-MDCT ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai. Lesi sinqumo yiso njalo esisibangele udlakela oluqondiswe kumakhuphe labanye abalombono munye osokulethe umbuzo wokuthi okuqakathekileyo yikuphi sibisibile ekukhetheni umkhokheli phakathi kokulandela isisekelo sombuso webandla kumbe lowo obonakala elesisekelo lwabantu abaningi elizweni lonke njengoChamisa. Ngimele isithuthi seveni seHarare, nguGibson Bebe.
Siyaxolisa imitshina yethu ingani isibanjwe ngumqando lapha, kodwa ke bese silethulela uhlelo Woza Friday lapho esilomculi wengoma zokholo uKnowledge Ngiwane osethule ingoma zakhe ezijabulelwa ngabaningi phakathi kweZimbabwe lasemazweni angomakhelwane agoqela ele South Africa. uEzra Chisasibanda weStudio 7 uxoxe lo nkiwane waziwa njalo ngegama lokuthi Scania Man wasethulela lolu daba.
Bambiza umdala weScania ngendaba zakhe zokuqhunsa umculo kudisco yakhe ngapha efuqa sona iScania umculi omkhulu wengoma zokholo uyese impeteyo namhlanje siyakwamukela kuhlelo ungazisa abalaleli ngamafitshane ngembali yakho.
Ibizo lami nguKnowledge Nkiwane, ngicula umculo wegospel, ngihlabela umculo wokholwa ekhaya kithi kusenkayi eGwamba esingeni lapho ngizalwa khona. Ngineminyaka u-38.
Unkiwane ucindezela ingoma zakhe kwele South Africa lapho athi yikho okulama studio alohlonze amenza akhiphe imkentshe yengoma. Sitshele ngamadlalada yakho lawo aphetheyo namhlanje.
Album yokuqala yayisithi Sibongu Manuel, yesibili Khaya Elihle, eyesithathu wethembekile under the group called iGospel Impact la ngaqala khona ukucula from about 2003.
Lento ka Jehova, lento ka Somandla, lento ka Jehova.
Uhlelo lwabantu kunje nje silibasana ngumculo kaKnowledge Nkiwane. Uhlelo Ozo Friday. Zingoma zokholo phela lezi. Zona ezibhalwa nguye kanye uNkiwane.
Ya, izingoma zami ngiyazibhalela, ngiyaziculela kahle kahle uKnowledge Nkiwane. He's a gospel musician. Ngiyawucunga, ngiyawubhala umusic imbiye ngiwuperforme. Angihlabele nje kuphela but ngiyawuperforma nje kuzo zonke indawo, ama live performances kuma stadium nazo zonke indawo nje. Sebengibonile nje abantu endaweni eziningi sicula nje umculo wegospel, share stage nama artist nje wonke amaningi anoduma ngaphandle kwelizwe nakhona lapha eZimbabwe.
Lento kaJehu, lento kaSomandla lena, macule kanjena. Ingumlilo lento.
Umculo wakho wegospel uyahlabuza, uyathoba njalo uyajabulisa. Phela kuhle ukuthi ingoma zakho bazithole abantu, bangazithola ngapi?
Ingoma zami zitholakala kimi okwamanje, angikabe nekampani engisebenzisana nayo mhlawumbe ngathi siyasikhiqizela. Ngikhona koBulawayo, ngiyabhoda nje amadorobho wonke. Sikhuluma nje ngikhona abaningi bayangazi bajwayele ukuthi bangibize umdala weScania eDurban. So ingoma zami zitholakala kimi ama-CD nama-DVD nginama-album i6 enginawo angama CD kanti kube nama DVD i3 enginawo kuwo wonke ama album.
Kwana gale
wadabuka phansi komnyama obambile enkaya. Wangena ngothuthu jathunqa koBulawayo. Wayawela ungulu kudela wangena eGoli. Lapha afike wapheka umculo wakhe olohlonze. Nanguke usephakulula uluju umdala weScania. Uyephela uKnowledge Nkiwane. Sekuhlelo woza. Woza Friday. Impela sonto enhle kini lonke. Igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
But it goes full late. Jehova akakwazi ukuba late esimeni sakho kodwa uNkulunkulu unendlela uNkulunkulu asebenza ngayo angose ungangibuzi nami ngangingekho.
Nanso ke ingoma emnandi uScania Man. Siyabonga ke Ezra Jesus Vanda. Singakehlukani ngathi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalwela ilungelo loluntu lamhlanje bebeseHarare kunanzwa ilanga lapho uItai Tsamara anyamalala khona kuminyaka emithathu edluleyo. Ibandla leMDCT selikhuthazwe ukuba lilungisise umuzi walo ngoba lingeke lwenza njalo kalisozele nelise ukunqoba kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngo ku Studio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.